kushanya kwaTrump kuUnited Kingdom unoona kwakakosha chaizvo panguva inoi, kuburikidza neiyo nyaya iri kutsiriridza muBritain yeBrexit. Yatiri kuona vakawanda vachiti vada kuti Great Britain ibude muEuropean Union. Izvo vaTrump zvinhu zvavanofarira zvikuru, nekuti vanokudza bilateral trade agreement pane kuita anonzi multinational trade deals. Saka vanoona uri mukana mukuru chaizvo kana pakaita Brexit, kuti vawanikwe America ichitaurirana neGreat Britain iri yega pane kuti vataurirane neEuropean Union panyaya dzekutengeswa kwezvinhu pakati peAmerica neBritain.
Asi vamwewo vanenge vachiti vaTrump vanenge varenge vachipindirawo mune zvematongerwo enyika kuBritain ikoko, zvinenge zvisingatarisirwo patsika dzeAmerica. Munotiwo?
VaTrump tinoona kuti munhu anotaura zviri mumwoyo wake asina kumbonyara. Tinoona kuti iye anokukidzana neavo vatingati vari kuleft wing, zvikuru sei naivo meya vemuLondon. Vanhu vanoonekwa navaTrump vari vanhu vari kuleft wing, saka vaTrump vanotsoropodzana kwakaita saivavo, asi vachikurudzira vanhu vari kuright wing vanokurudzira zvenationalism vakaita sana Nigel Farage kana kuti Boris Johnson, vari vatungamiriri vanofungira kuti vachabatsira America pakukurukura nyaya dzematrade deals uyezve pakusanganisa nyaya dzematongerwo enyika pakati peUK neAmerica.
VaTrump vari kutarisirwawo kuzoenda pamuzinda weBritain panumber 10 Downing Street. Asi takaona kuti rwendo rwavo rwavakamboenda kuBritain vanhu vakaratidzira. Tingatarisira zvimwe chete here izvo?
Haicho chokwadi chaizvo zvekuti tinoona kuti vanhu vemuLondon vacharatidzira zvekare, nekuti takamboona chibharuma chakafuridzwa cheorenji chakapiwa mvumo kuti chisumudzwe nameya wemuLondon. Uyo watinoona kuti navaTrump havaonane munyaya dzematongerwo enyika, saka ndinoona kuti vanhu vari kuleft wing yezvematongerwo enyika vacharatidzira zvekare pachaenda vaTrump kunumber 10 Downing Street.
Matauroo panyaya yeukama hweBritain neAmerica, tingaonawo here kushanya kwaveko kuchisimudza nyaya dzekutengeserana kwenyika mbiri idzi?
Kushanya kwavoko tinoona kuti kuchasimudzira ukama hweAmerica neUnited Kingdom panyaya dzetrade. Ndokunge kana Brexit ichinge yaitika, nekuti vaTrump ndo yavo yanyisimudzira, nekuti vanoda kuti nyika dzive dzinozvimirira dzega dzega, dzive neiye yatinotiwo nationalism. Ende zvekare United Kingdom neAmerica zvagara zvine ukama hwakasimba, mungave munyaya dzezvesecurity nenyaya dzetrade.
Zvimwe zvamungatarisirawo zvingawanikwa kubva mukushanya kwavaTrump zvii?
Zvimwe zvatinoona zvichiitika ndezvekuti ivo veright wing or nationalist political parties vachasimbiswa zvikuru nekushanya kwavaTrump pakurwisa kuti Great Britain ibude muEuropean Union.